Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, March 27th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about the intimidation of foreigners in Durban by some South Africans.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voaindebele.com.
Hey, bafethu, kunzima lapha, kunzima madoda, entry from Durban, dula kona. Mawuphuma lapha, ungadlula egate, first stop.
Things are not okay here, guys, things are not okay here. Six tax, tax 46, tax 67, tax 49, tax 55, and two for Water Africa. And two for Water Africa have been stopped and they've blocked the road and they are singing in front of our trucks saying we don't want foreigners here. Things are not okay. I don't know how we can get helped here. They are saying get out of the truck. Park your truck there. Get out of the truck. Park your truck there. Get all your things from the truck. That's the situation which is here.
So they opened a new association. But he has been made a driver, a truck. Because my driver was trying to talk to about what says Zimbabwe. Actually, whenever I listen to them, So, they are saying, I was talking to my child. So
yebo ke madoda ngiyanizwa ukuthi nithi akubulawa amashangane nayo yonke lonto le but into engifuna uyibuza ke mina ke yodwa thina abantu baphumayo baya ko Zambia Congo niyasicabangela na ukuthi masingale lamashangane la osibulalela khona ngale and mase besibulala lapha siyolandwa ubani ngiyabuza nje kuphela.
And so these are voices of people that are facing some kind of disturbances in Durban. And this is our topic today, Jonga.
Yes, some foreign truck drivers say they are being intimidated and brutalized by locals who claim that they are grabbing all jobs, leaving them unable to fend for themselves. Some drivers from Zimbabwe, Malawi, Mozambique and other nationals employed by South African haulage truck owners say they are the main targets of the current disturbances that have so far been confirmed mostly in Durban. Foreign drivers' vehicles are being seized by locals.
At the same time, the Daily Maverick Times Live and other publications report that some disturbances have been reported in Durban settlements, resulting in the displacement of over 50 people in the Benwood informal settlement in Sydenham and also Springfield Kenville area in Durban. Protesters reportedly stole foreigners' belongings. Previous disturbances have resulted in the loss of lives.
Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona and VOA Ndebele.
Yeah, chonga kunjani futhi.
No ndirethi Gibbs.
Yeah, so lamhlanje sikhangela khona ukwenzakala ke eDurban. So kuthiwa ke kulabantu abachayela izimoto abangani bahlutshwa sibili ngabantu bakwele South Africa. Abantu babathathela imisebenzi ngakho ke bona bathi abasela lutho lokwenza. So bakhangela ke ukuthi umuntu ule driver's license emenjani. Nxa ukuthi uchayela i-truck yomuntu umnikazi ose South Africa bakuthathela yonke ibelonging yakho olakho yabukuthwele bekuthathela le license bawase bekuthathela le truck bakenza njalo bakujethe hamba so ke besikhuluma lo new driver kuthiwa ngu Solomon othi ubekona apho kusenzakala konke lokho kuthi kusenzakala njalo kwase kugwazwa omunye khanya ngazani uvela kwele Mozambique so ke sike sabona imfanekiso yakhe ama pictures akade maningi kakhulu elokho esokuleta ku social media kutshengisela ukuthi kulo truck driver ukade gwaziwe. So kunjalo ke kule minye settlement esikhona ngale Durban ukubikwa kuthiwa ke kulabantu ababaleke by police station abanye njalo bangazani baphonga ubhoda nje kula ngale eDurban ngoba kuthiwa initially kade ungani bebengabhadalanga irent ngokutsho kwabantu then wasekubuya ukuthi kwasekumemetheka kwaba into esingani sokutagetwa abantu abavela kwamanye amazwe. So ngani uyahlupa khona kufowethu
ndisho zwo wongu vadiwa vateereri nevatariri nhasi nyaya tiri kukurukura ndeye kurwiswa kuri kuitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa zvikuru mudunhu reKwaZulu Natal kune guta reDurban ndokwatiri kunzwa kuti kwakatangira nyaya idzo dzasiri kunzwa kuti dzatendererawo dzapinda mune mamwe matunhu tinonzwa kuti kunzvimbo dzakaita sekunana Mpumalanga kune zvinenge zviri kuitikawo ikoko vezvitoro havasi kusiyiwawo kana uine chitoro kana bhizimusi rako uchinge uri mubva kure sematauriro avanenge vachiita kuti muforena unobva watongorwiswa vachitora midziyo yako kana kuluta kwatingati kuluta kuyawo idambudziko vamwe vari kupomera mhosva kune vezvematongerwo enyika vemusouth africa kuti sezvo nyika yatarisana nesarudzo muna mei umu zviri kuita kuti vanenge vachitsvaga rutsigiro vavimbise zvisvarwa zvesouth africa kuti tichakubatsirai kuchengeterai mabasa kana makama mativhotera ari kutorwa nevekunze takanzwa rimwe gurukota mutevedzeri wegurukota rezvino vanoona nezvemapurisa vabonghani mukingo hanzi mukongi vakataura ivo kuti maguta mazhinji musouth africa zvikamu makumi masere kana yatingati 80% azara nevanobva kune dzimwe nyika 80% maforeigners takanzwawo mutungamiri wenyika wesouth africa vaCyril Ramaphosa vachitaurawo mwedzi yaperai vachitaurawo nyaya yekuti vanobva kune dzimwe nzvimbo havanava kutaura nezita rokuti vanobva kune dzimwe nyika asi vakataura kuti vari kuuya vauyi vanongosvikowaka mabhizimusi avo pavanoda vasina maresinesi vasina mvumo vakataura zvinofanira kumiswa saka vamwe vakuona kunga mashoko iwayo ari kuita kuti akurudzire vana vemusouth africa kuti aiwa vekune dzimwe nyika ndo vari kukanganisa magariro takambonzwa umwe mukuru wemapurisa achitaura kuti ndo vari kutengesa zvinodhaka kuita umbavha neumhondi nekuita zvechipfambi vachipomera mhosva zvizvarwa zvekune dzimwe nyika saka tiri kuona kuti nyaya iyoyi yadzoka zvakare zvinotyirwa kuti zvinogona kukonzera kuurayiwa kwevana vekune dzimwe nyika sezvagara zvichiitika kuti pane paita kurwiswa kwevanobva kune dzimwe nyika panoita kudeuka kweropa ndo nyaya toda kuti kurukure muri kwamuri ikoko tiudzivewo kuti zvinhu zvakamira sei ndezvipi zvamuri kuitawo kudzivirirana sevana vezimbabwe kana sevana vekune dzimwe nyika muri kuungana here muchiitawo chirwirangwe tinenichida kunzwawo zviri kufamba sei mapurisa ari kubatsira here ndo zvatoda kunzwa Gibbs.
Yeah, I think we've got one of the truck drivers on the line. I think we've got two of them. The first one is Patrick Mukwaza. You can talk to him maybe.
Tinamkoma Patrick Muna Makwaza vari parunhare zvakare tinamkoma Solomon vari parunhare zvakare vese vachairi vari vana veZimbabwe vari muSouth Africa totanga nekuti mkoma Solomon makadi how are you linjani
Yatira jonga makasimbere jonga kunjani chii
siyaphila kakhulu mfowethu singazi wena
man strong
ndizvozvo tonzwa kuna mukoma Patrick Muna Makwaza makadii mukoma
nosimba baba jonga makadiwo kuri tei kwamuri
aiwa stinas kuona linjani wena
aiwa ngiyapila
siyabonga kakhulu
yes kasi ngawe baba Solomon so akusitele sibili sizwa kuthiwa ke okungapho kungani kulethusile sibili akusitele ukuthi kumenjani njalo kuyini okade ubhekane lakho
ngithi thona ngelibo baba emasura sengoma jonga into engapha umnzana ayimanga kuhle ukuthi ngibe kanjani ngoba mina kahle kahle ngisebenzela eJohannesburg lapho okunenkampani engisebenzayo kodwa ngumuntu okhuphukayo edebheni ngikhuphuke njalo zibe ngapha sesikhathi ngiyaphuma emasera kodwa ukwenzakale iviki le ngisiyesandile ngisiya edebheni ngisuka ejoni ngase sizundike ukuthi kuthiwa akuma kuhle enokuzeni khona le edebheni ngalala endleleni ngafika nje ngemande ekuseni ledi ngabo-hoteli leve so ngise ngisethemina pala ebhoti ngazaze kunombiko ukuthi wasesivalele yazi ukuthi wazi idebheni nakuthi kunegarati endleleni emedengof ngahleli khona pho lapho bagweze khona umuntu kuloke kufakwe khonapho nje thina besiyabhoti maybe for 500 or siyokusiya kukilomitha away from the indlela kuyiyona indlela esinjengangale kuphuma akuleni indlela futhi yabuthi bekulwanje sibheke imelika so kwaba njalo nje abantu yazi into eyenzisa ubuhlungu ukuthi even abantu driver yazi ama-locals abele khona around esiyabe silabo khona le phakathi ikhuluma lebenza so yazi besiya for 3 phakathi khona le kutheni nje sabasendaweni yethu sithi sizama ukukhuluma ke madoda sophuma kanjani la yazi umuntu ewutshela ukuthi ye madoda buyelani kini ngoba lapha ndizophela yabona thina sizeza phuma lapha besikhona eport yama-terminal amede angamopasi 9 ebusuku sithatha ama-chance nje ukuthi amede by now abantu abaselesukile and then bona thi sizele izulu ngothi izulu selinabonanye so zasuka ngendlela leyo ngothi wethu bona beselesukile sesiyatshonela ngabo-5 ibe sesendalo thiwa ethiwa N7 indale engena N3 siyangena eJozi eDebheni so lapho besemonto ekhona so besengelachoyisi nabo idebheni anyazi kakahle so besesela choyisi salanda khona ngalapho bethwalelikhona futhi bethi na zitole zethu lezisile ngasekho sahamba sesayalale i-retasday ngolezi lebusuku sakhala i-retasday sasuka ngo-4:18 ngifinye izolo lapho ejozini yabo-arawundi emini kodwa nje umumuntu osedebheni ngokubona kwami nje nangibonile umuntu osedebheni makuyini hayi yazi umuntu ukuthi udlele ekhaya mbona ngathi kwesinye isikhathi yakungcono ngoba nje yabona last week lethi se-medenwof lapho elethwa khona esiklayes e-BTO siyi-3 kwabuya amapholisa ama-south african la bafika bathi wona babuza omidrivesilayo indlela ezalayo afuna kuye bathi wafuna ilicense wabanikeza ilicense kade ukuyeza ilicense ukuthi ngifuna i-passport so zisuthi izinto 1 by 1 yaudrivesilayo mawufuna izinto zami akunike konke akungitshela ufuna into zami zengikunike konke khetha okufunayo uthetha abasinasithi kuthiwa yethondarafunini tintam ezimbabwe nagoengaratho ezimbabwe mpolisi wathi wathi ubhuti angawazonda wacia semthethi noyayepolisman but yapinisis nofobis kurikula bekurikula umntu omnyama andiyabona so zabantu abanelesi amapholisa bayasiza mina endaweni leyimbona ngathi la mapholisa ukuthi bekusize ngiyaphosanjengamapholisa enatali indlela yakhuluma ngayo abeke bakusiza la bangasiza nje ukuthi nje
ye so ke wena kathesi ususuka ngizokuthiwa ke wesaba sibili subona ngani ungangcono ekhaya
mina besengifuthaikahlekahleengafuthiahambefokuthi ngoba nje yabona ngilama kule mali esizikwayo izinjani sobefuna ukuthathi i-ofi ngekhaya nje for 2 weeks ngibona ukuthi umumo lo uyakuzohamba kanjani njengoba manje ubona nje kunokhetho inkokheli zomba ngazo zikhuluma inkulumo ezingarayithanga so into le maybe ingaba ngcono after ama-election so yabona emthini njengabaaba nama-families la yabona kungcono ukuthi umuntu angathatha i-families ekhaya yabona ngoba nje into le ingavuka umsindo kunje kunabantwana ulapha njeeeli manje akunamuntu owazi awungasizana njengosizwa nje upresident wakhona ukuthi ama-foreigners avula amashophu njani kodwa olaloko bebanikezile kuze igunya ukuthi besebenzi labo bantu thina basinikeza ama-permit izisebenzi bayakwazi ukuthi ngiyasebenzi kwi-driver kahle sesiswa yinkinga ukuthi yasesenzi ngoba mina ngiyasebenza sebenza inkampani engcono drivesilake engcono khona imali engcono sesiba ngathi thina thiwa sikhathi imisebenzileni ngiyabona ke manje but indaba nje umuntu ekhulume ngendaba yama-election umuntu onanyamkhola ukhuluma iqiniso indaba le yokuthi even yona i-ansi bona ngathi ayilacrik so akhe sibona ngathi vele ngathi yacrikisa zindaba le
Hayi siyabonga kakhulu ke baba Solomon uthi ungenile kuhlelo wasichazisela sibuthi kuhamba njani. Ungathinela kusasa baba Solomon.
Hayi ngiyabonga, ngiyabonga baba Kitsi, ngiyabonga lesuku lomnandi.
Yeah, okay, bye bye baba.
Ngiyabonga baba.
Yeah, so Mr. Solomon was saying that he was actually caught in the disturbances while he was docking in Durban. So he says there are some people who told them that he had some friends. Mm-hmm. They were told that they have to leave South Africa because they are stealing jobs. And then he says they took a chance around midnight, to say, okay, let's leave the place because it was surrounded by South Africans.
South Africans.
And it was raining. So he says they're lucky that they actually left that place. But then...
And they left their trucks there.
No, they went to their trucks. Yeah, because it was raining and they couldn't block the highway.
Okay.
So he says then, the police are not helping much. Mm. He says the police appear to be xenophobic. And so it doesn't help matters. So he says, when you're in that situation, you are between...
a hard place and a rock.
That's right. So he says, it's very, very difficult to operate under those circumstances. And therefore, he was deciding to go home for about 2 weeks, or then come after elections. Or if the situation persists, he will just stay home. He says, you cannot risk your life and, leave your kids suffering. And he's blaming the African National Congress of South Africa for actually, fueling these kind of attacks.
Oh, yeah. That's sad. Let's hear from Mukoma Patrick Muna Makwaza. Mukoma Patrick, mungatu za kuti zvinzvaka mira sei, nokuti muswe muvuro. Makambo tu za kuti zvakati omei, nasi tonzwa mchiti zvinge zvakati nyewe nuke asikwete kuti tingati zvinzvagadzikana. Zvaka mira sei.
Magadi wajonga kandimire.
Aiwa tiri wapenyu mukoma makwaza.
Aiwa ndinotsimba zvanga aiwa ndinotenda baba. Nauye muno mudhebheni yakatiwo mei nekuti kusenza zvedu tiri kushanda izvozvo asi hauzivi kuti ndipapo unobatirwa zvokutoti tiringogara tangogadzirira kedu tikangoona kumberi kwavo kwangoita vanhu vamira kutongosiya zori yemurungu uchitopiza nekuti situesheni yacho haisati yagadzikana. Kati yagadzikana zvamuchose zvacho zvinogona vanogona kungoita gurupu ravo vanogogona kungofoma ipapo obva vatongopinda murodhi vakutotanga kuita zvinhu zvavo. Mapurisa paanozosvika mumwe anogona kuva anenge atokuvara kudhara kana kuti vatotora mazvinhu zvacho zvaanenge aina zvakita kuti vakomana zvakazvinhu zvasangana kuti vakomana vemastrike vayo vapo vakomanaozvechitotowo vakungojoinawo mugurupu iro zvangoti angomirawo pamugwagwa angofunga kuti aite chitoti chake angoita kunge ari kuita teto yacho.
Tiri kunzwa kuti vari kupindawo mudzimba vachipwanyira vanhu mudzimba nekupwanyawo zvitoro kana matakshop zvevanhu vanenge vasiri zvizvarwa zvesouth africa zviri kuita sei izvo?
Ya izvozvo zvinogona kuve zviri kuitika munzvimbo dzine matauni madhorobha mune zvivakwa zvine vanotengesa. Isusu kuno kudhebheni kuno kwatiri vari kunyanya kutinetsa ndevava vari kuti tiri kuvatorera mabasa avo ekudhraivha marori, ndo vari kunyanya kushupa nekuti hatichatomboziva kuti pamberi pauri kuenda apo pakamira sei. Ukatosvika parobhoti rakaita kunge rakutochinja kuita green notombomira kumashure kutongosvosvika nekupinda chete usina kumira nekuti zvinhu zvacho zvakatomira kuepa nekuti hamudzimba kupinda vari kupinda unana pasi mutumbo ino yedhebheni zvinotonzi vakapinda vakatotora zvinhu zvemumwe anobvawo kuzimbabwe vakamutorera zvinhu zvake imomuyamuya vakasiya vapwanyapwanya payake zvekuti zvinhu zvake hazvina kutombomira zvakanaka.
Tiri kunzwa kuti kune vanhu vatatu vafa kusvika pari zvino. Nhamba yamungakonfirma here kuti ndizvozvo?
Pari zvino izvi kuno kudhebheni kuno kuti nemukomana akabayiwa nebanga muna bhedhu mari pake Edward pahospital apa akaitwa maoperations vamwe vedu vatongoenda kunomuona nhasi masikati vachiti ake kondisheni yake inenge iri nani asi chimiro cheoperation yachona hatiri kutyisa kana kutarisa haitarisiki nemaziso nekuti dumbu rese vanga vacheka dumbu rese iri zvokuti tinototenda mwari kuti haana kuzonyanya kubayiwa pakaipa chaipo asi manhasi ari muchipatara akarara pamubhedha izvo.
Ndewekuzimbabwe?
Ya, mukomana ndewekuzimbabwe tinosenza naye mudhebhenimomo.
Very sorry. Saka mapurisa ari kubatsira hino kutanzwawo vamwe vambotaura mai manje vari kuti mapurisa anenge asiri kunyanya kubatsira.
Zvinoitika vajonga kandezviva zvinonzi mwana wamaita mwana wamai nekuti kutema kwevanomunomunaivo mapuriso vanenge vachitemawo Saka wakumano munomu wakato masitake kutu warudo mabasa ndiwe munomu wanto wa support wa wasi wani kwa kisa mwa kutu batila kabisi rasi wani kwa chido kutu warezo nika ya wakuti situation ni munika mao ya kamira seno utu wakashika paru kutu wa demonstration tata ya wakumano munomu wakafara marodi awasu kwanza kutu wakuti wakumana waya wakuti tutai mota ita maka isa hapa iti wana wani wani kutu 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 mana wa maya pano panga mureketa pano ndano tudo kuti ati saka iwo zvechoka do kuti tisenzewo munoma vado vanotidzika tinopamba mumugwagwa imo munhu ah vanotishunguruza tinoshunguruzwa zvekuti mapepa tinawo mapemiti hurumende yakatipa kusenza munoma tinoto nedzimwe 4 years katakapuwa mapepa ese kuti tisenze munoma tinawo asi dzinongova vakakumika vanogona ngokuudza kuti ah mapepa wena waya asi mapepa ndese kwotombotorwa nepolisi kwotozobvona kuma wako masezi omapezi ozoverify ozodzoka futi zvinova izvozvoradza kuti kana naivo vachona vanenge vari kufarirawo kuti tisimudewo munyika mavo saka zvinzvari zviri kunoita nekuti hatichaziya chavo chavo patimire kuti toita sei.
Haiwa, tinotenda zvikuru mukoma Patrick, thank you so much. That's mukoma Patrick Muna Makwaza. He's a driver based in Durban. Well, he's saying the same thing like what Mkoma Solomon said. He said they are working under difficult conditions because they don't know when they will be attacked. And he also says thieves are taking advantage of the situation during these disturbances because he says these are South Africans who are claiming that they are taking away their jobs. Some of them, they are saying, we are not attacking you, we are not taking anything from you. Just leave the truck and go. Take your belongings. But some thieves take advantage of the situation.
Ransack the whole thing.
They come and they tell you, get out of the car and they ransack your pockets, your bags, and the trucks. And he says the police are not doing much to help, though their presence sometimes helps to diffuse the tense situation. And he said that there's one driver who was knifed, but fortunately he survived, but he's serious
and
he's
in hospital, a
Zimbabwean guy. Yes, and he says they are being attacked despite having permits that allow them to live and work in South Africa.
Very tough indeed.
Yes.
So we've got another truck driver, and that is Mr. Mdlongwa. Baba Mdlongwa, lichona njani? Isitshonile kakhulu Baba Mdlongwa. So akutsho ke Baba Mdlongwa ukuthi wena ngokwakho ubona ngazani isimo lesi sikwethusa kanganani?
Kuswa kube zina kiti mwa. Vele Afriko se zuzi. Vekeli zi liyo kutu wena. Wena uvi hapa. Na uvi hapa. Do uvi hapa. So mabande fuzo na mabande fuzo. Aba fuzo.
Manje nga se li kangilaya la weme shwe ni sibili. Sebe kubu zeba kweza kwa kikonoku. Patina besiti ini. Baba Mdlongwa. Ubaba Mdlongwa mbona zani ifoni yake ingani ya kumega. So ke singazani sesimlozile. Asikhangele abantu lapha ke ku Facebook ukuthi bathini. Ubaba Mdlongwa siyambonga kakhulu, but what we are saying is, you know, the language issue is the way they are identifying them. So he says when they go to somebody, they ask you one or two questions and then they can easily identify you and say no, you are not South African. So then they start doing whatever they're doing. So he says they're now very unsafe. And most of these guys work with them, so they identify them and then let other people do the dirty work. So that's another thing there.
Now Shona Facebook gives we don't have much from our viewers except that they are asking us to call them because we have Memory Ruimbo Mukungwa. She gave us a number. She wants us to call. And Richard Mufupi, the same thing, he gave us his number. Then Mickey Joe Joseph Dube, he says, watching live from South Africa. That's in Hartsby Port Dam. Then Standiwe Smelene Mutunzi, she says, we're the same color, but we're killing each other. Yo, how bad. Then V Towers, Yeah, he sent us his number. He wants us to call her. And Grace Mambazo, the same thing. She wants us to call her. Mm-hmm. And Angelina Mtsoka from Durban. And she's also expecting us to call. We'll try to call these people, Gibbs.
Yes, we've got several people that are on the VOA Studio 7 in the Valley page. And one of them is Msunduzwa Ndlovu. The other is Polite Kwakuba Mamposa and Pamela Kumalo. Kuzobuya ke uPamela Khumalo uthi utshona njani Dube. Sithone kahle sibili baba Pamela Khumalo. Singazi wena khona futhi unjani. Umagwaba Moyo says, can you call me right now, guys? Then Martin Frank Sai uyabhala lapha jonga uthi lento enje uma kuzoba lama elections ijalo ukwenzakala. So all what he's saying is that whenever there are elections, mm-hmm. this happens. Then Sipho Lulunga writes, linjani Dube, siyaphila kakhulu mfuka Lunga lapho khona khona ngapho. Mluleki Mlisa says, evening everybody, this is just for political gain. South African President Cyril Ramaphosa is failing to rule South Africa, so he must intervene in this issue. Then we've got another person that sent us a message. Vusi Mpofu, uri Dube linjani yo, kunzima ukuphila emazweni, siyafisa ukuthi nga seZimbabwe. So then I think we've got a caller. Chonga, can
take hello, hey, Magadi Mkoma.
Ndiwe ndi murede rimkoma.
Ndaka simba ndiya nabo.
Ndi mkoma zaka wapa pia.
Mkoma zaka muri nyika ipi?
Ndiri South Africa wu.
Eh, muguta ripi ku South Africa?
Ku PE.
Oh, kure, PE nige chinzichi.
Port Elizabeth.
Port Elizabeth.
Elizabeth, yes.
Ndanda kufunga wati Prince Edward. Eh mkoma tipe iyo zvamuno taura pamusoro pezviri kuitika mu South Africa izvi. Eh tati tipe iyo zvamuri kuda kutaura pane zviri kuitika munyika yamuri ye South Africa.
Ini ndirikumbira kune vakomana vari ku Durban nawo kuti suwa kana vakaona dambudziko rakadai rasangana navo kwavari kode vaibva kuzvidzivirira nokutiza kana vakaona kana pakaunganiwa nokuti vakomana muno vari kuuraya kuti zvekutamba
saka vangazvidzivirira sei nai mukoma nokuti tinoona kuti ava vanenge vachivarwisa vanogona kuuya vari kana zana kana kudarika iwe unenge uri mutyairi mumwe chete panguva imwe chete kana vanhu vaviri murori
zvavangatoita ndizvozvo zvekuti kana vakatona.
Oh, his phone is dropping.
I think phones.
Sorry, phone in Yambo Zima.
Hello.
Phone in Yurum Beta, you break. Your phone is breaking. Sagatina Kunzashim is a matter.
Okay. Dandro kuti kana vachinge vaona kuti pavana pava kuchiga apa panenge pakaunganiwa kana kuti panenge pane movement yavatsuna. Moja ya munu gine insurance, iwa wana insurance, saka kuti zana upenyo wako munu, kune nge.
Okay. Thank you so much. Aiwa maita basa mkoma, foni yenyu rikumbo dzima dzima asi takwanisa kunonga nonga zvishoma.
Murudi zve.
Murikumboita muchibreaker regai tikufonerei zvakare. We'll call you back. Hello, Gibbs, that's Mkoma Zaka from he's in South Africa. Port Elizabeth, PE. I was confused. I thought of PE Prince Edward School. Yes, he says he's urging Zimbabweans to protect themselves. And if they cannot fight back, then they have to just abandon the trucks because he says the trucks are insured. But most of these people,
they are not insured.
Even if you are insured, your life, you leave it once.
That's right. And he said, abandon the
car. Abandon the car.
And go home.
That's make it. Sure you, yeah.
Yes. I think that may be good advice there.
Yeah.
So let's see whether we've got some more people that are joining us here.
Yes.
On the VOA Studio 7 page, which is the English page, we've got several people that are with us here. Stato says, I'm listening, I'm in Malang East. In Java, Indonesia. Huh? So we've got a guy in Indonesia. Then we've got Noel Maposa who says, good evening, guys. On live talk, I'm with you today. There's Musisiwe Moyo, right? Watching you from Pretoria, what these people are doing is very wrong. I guess this time they are doing the same xenophobic attacks that they've been doing over the years. Mm. So do we have another person there?
Yes, I think.
Yes.
Yeah, we have another caller. Mr. Azaria Dube.
Yeah.
Azaria. Yes. Linjani Baba.
Hello, Azaria Dube.
Hello.
Yes, how are you?
I'm fine. How are you?
Yeah, which language are you comfortable in?
Let me speak in Shona. Let me speak in Shona as arranged in Shona.
Yeah, it's all right, Baba.
Okay. Yeah. Ningati ku South Africa kuno kupaita dambudziko guru zvikuru ku Durban. Kuti tiri kuona kuti vagari vomuno mu South Africa nyaya yekamboti chaugwena minister yekuti maforena atichama yekuti muno muvachingoti achivaingosoma sezvo vachienda kumaelections. Ndinoona sekuti ndizvo zvimwe zvakakuti vagari vomu South Africa vari ku Durban. Varutora mukana wekuti vachitanga kutanga basa ravo rari kuita xenophobia nekuti pari zvino tina matrack drivers pakuresisa kwatiata tibvunza pazvishora zvomuzimbabwe zviri kuDurban vanokwanisa kuita 11 varohwa vakatokuvara kuti vagari vomuno vasingadrive matrack vanongori munzvimbo yeDurban nyanga yanga yatanga iri kumatrack pane vatorwa zvunhu vanosvika kuma22 kuita vamwe 7 vakuvara vanhurume madzimai zvavo hapana ati ataona ati akuvara asi vatorodza mafoni vakatorodza mudziri asi isu tisanganire zimbabwe inonhu yatirina musouth africa yazivisa ministry of police muno south africa asi tichinyamboenda kure vabva vangotipindura kuti south africa haisi yakatendera zvinhu zvakaita sezvi kuti zviitike asi nyaya yataona ndeyekutiko zvinhu zvava ne3 days zvichiitika sei south africa isina kupindira panyaya iyi kana kuisa avo kana izvini pamedia kana paredio kana patv kuratidzavo kuona kuti idambudziko guru vanhu vari kurohwa vanhu vari kuripa zvinhu vanokwanisa kuarika vafa kuti metro police imirirevo zvine simba kuti ikwanise kuti idzivire kuti zvosaenda mberi nekuti vatataura navo vatorwa namapurisa vanoti mapurisa acho vanga chitaura kuchini kuti mupunike munyaya iyi yemanga madzokera kunyika yenyu asi vangori vanhu vokuti havasina mari pavari havasina kana midziyo munhu anongotine zvakapfika sekurisika toti ine south africa inge kumasa kuti iya ipindira nokukurumidza asi handizivi zvino kuti mamwe masangano ari muno muediaspora zimbabwe asvika pato pakutidetazana kuti tizivisechin mapato ano mamitiri omuno musouth africa nokuti takati wahei takatisiyanei
vadhuve imi mune sangano ramataura rezimbabwe human rights organization imiwo musouth africa muchimirira zvizvarwa zvezimbabwe misangano yakadii yamati mamboitawo sesangano pamusoro penyaya iyi uyezvi zvamuri kuwana
ndingati pari zvino ndangatisandapiwa mhinduro kubva kusangano rezimbabwe solidarity forum nezimbabwe political victims association namamwe atinavo vandazivisavo padande mutande ratinowanza kutaura ndandati zva zvakanaka kuti dei taimbosanganavo panyaya iyi tigoona kuti tingainda mberi nenyaya iyi asi havasi vandipindura asi handizivi kuti ingopavari vangava papi ngoti netuenga chindimeta ndichazama kuti ndini atika neusiku hunohu ndinovimba kuti naivovo nyaya iyi vanayovo sezvo isu tii tati aivona tikatichini dei tanga tasangana tikataura vandipindura vangoti bete asangana pati asati ava nezuva ratarongwa kuti tingasangana musi wakati
asi kusangana imi pachenyu kunobatsira chii munguva yakadai hamuoneri kuti zvakatokosha kuti munge muchisangana nemapurisa nevemasanganowo aivo vemusouth africa tinoimba kuti vane masangano vari kurwisa ivavo vangangoti tikutorwa mabasa vasina sangano ravari kushanda naro
kusangana kwatingaita kuaira zvikuru kuti kana tikasvika tikanopa chipiro chedu kuministry of police takabatana sezimbabwe diaspora organizations zvinova nechiremerera zvikuru kuti vanotora nyaya kuva nyaya yakakosha zvikuru mavonero andinozviita nekuti vanowanza kukosha nenge tinda kuimmigration kana mukaenda makasangana semaorganizations saka kusangana kwatinoita kunobva kwapa kuti ivo vazvitore zvine simba zvinobva zvaoba kuti zvipinde kana pamedia vanobva vatozopinda ita kuti mapurisa apinde munzvimbo dzacho atore matanho avanowanza kuita avanoziva ivo kuti kana vakatora matanho awa zvingadetsera zvikuru kuti vanhu varete kuramba vachitambudziwa nekuti vanhu havasiri pasinda dzavo. Vamwe vanotori mudondo, vamwe varikuti vari mumapurasi, vamwe vanotori vamadzimai vana vana. Saka iri dambudziko guru zvikuru kuti nyaya ndati ndichibvunza vati ndapana vakechi vatinavo iko zvinoizvi zvatinavo tiri mudondo. Saka unoona kuti nemakutonhorera kunoita usiku ende kunombonaya vanotikwanisa kubatiwa nezvigwere.
Thank you so much. Wadube maita basa.
Tinotenda zvikuru.
Thank you. Mr. Azaria, yes. Dube is in Zimbabwe, and he works with the Zimbabwe Human Rights Organization there. He says they are planning to meet as organizations representing different nationalities, and they are hoping to meet and map the way forward so that they can meet with the police minister and then speak as one voice. But he says that he blames politicians who are using this thing as a milestone for political gain. Yeah, because some of them, when they are campaigning, they attack foreigners, and the next thing, the people on the ground will now use that as a platform to attack foreigners and loot. And he says 11 Zimbabweans have so far been injured, while some houses were ransacked. And I think they are trying to see if that can be brought to end. We just hope they will meet.
Yes, I think we've got a caller. What is this? What is the caller? I think we've got a caller. It's Jonah. I'm going to talk to you, Baba Chong.
Hey, Baba Magadi.
Nani Baba Magadi.
Takasimba ndiani hapa?
Ndiye Steven Murairwa.
Va Steven Murairwa, murikufona muri kupi?
Ndiri kuBotswana.
Muri kuBotswana, tudzewo zviri kuitika here kuBotswana, zviri kuitwa kuSouth Africa izvo?
Kuno kwako uchine rinyarara rako kungoti vanhu vana achingomhanyapo nepapasi zvakasiya nezvekuSouth Africa. Vadaiti vari kuSouth Africa izvo zvambotaura namukoma vambotaura vachiti zvibota kusiya mota. Uti zvane upenyu hwako kana kufamba netsvimbo kana ukaona vaya kuvharira mberi kuona tiraki dzikwanisa kuenda nepavari ipapo wotongoenda
wotongovatsika
unofasa.
Asi kaiwe manje unenge wavharirwa nedzimwe mota nokuti vari kuvhara mugwagwa nemange matraki mahombe chaiwo.
Anenge ari awo here kana ane vanhu vari kusiyawo matraki avo?
Vanosiya matraki vanokubvisai, vanokuburitsa murori yako. But rori yako iyoyo yashandiswa kuvhara mugwagwa zvekuti hapana mumwe achapinda. Saka murori imune musina munhu, inenge yangovhariswa mugwagwa. Saka iwe ukasvikorowera ipapo ndione ngokuwara mota yako yokuwara, hauna kwauchatiza uchienda.
Ndinoona sezvinoita vanhu vari kunoku kwatiri kunoku, vanofoma zvimagurupu zvavo zvemawhatsapp groups vachicommunicata kuti pakati pakaipa take care, pakati pakaipa take care. Saka vari kuSouth Africa vanofanira kungoita the same kana vasvota vaenda kana kuti vachifamba nzira dzakati N1 kwakadai kwakadai kana kuDurban kwakadai kwakadai kuDurban seri kwakaipa, vanhu mazimbabwenzi vochiregera kuenda ikoko bcause haungapindi parisk uchida basa ka uchida kana ti 5,000, 10,000 wosiya mhuri. Saka ipapo tachikumbira kuti ipapo mazimbabwe ngaabatsirani.
Ya, aiwa tichangogrupu tinoimba kuti vari kunzwa, but I hope they've been doing this because the other time, I think there's a location called Beria or something. When they were attacked there, I think they
teamed up.
They teamed up and they helped each other through these WhatsApp groups. He's urging them to form like WhatsApp groups so that they can inform each other of places that are dangerous to go. And I think it's something they've been doing. Thank you so much, Mkoma Steven Maeta Basaragai Tutore Mwamtereri. Thank you. Hello, tinemwe mutereri parunare.
Magadi mukoma jonga.
Takasimba baba standiani.
Ndonga admire huni.
Mukoma admire huni, muri kufona muri kupi?
Ndiri kufona ndiri muba mujebe ndenda mujobe.
Muri kutori pamugwagwa izvozvi?
Ndiri pamugwagwa izvozvi.
Pakanaka, titaurire kuti mugwagwa muri kufambika hero.
Mugwagwa makamuri mugwagwa kutofamba hutepo dai kutotiza.
Kutotiza uko?
Nekuti dambudziko rakuita ndirekuti vanhu havane nzvimbo dzavakugarira like vana mari mumakomo munoremerwa motikari yomari kunyaya kumira muna M7 inokonekta na 102 muJebheni ndomaareas avaitora makizi emotikari. Saka vambevaitoaichanzi unogona kutiza hauna matizi vanogona kuti nekuti dzimwe mota dzinenge dzatorwa makizi nedzakavhara kumberi. developer. Mari dzakaitambira nedzatakutambira dzasiyana pamutanga pedu isusu maforeinas ndobana nyama hombe saka uya zvemutakaurira mune mutemo mune mutemo mapurisa haagone kuti aazinge vanhu vaaraitezvinoitwa kune dzimwe nyika nokuti vanhu vaaane maraita avo but maraita avo anozokurira
but mukomadhi maya ivo vari kuti imimi muri kuvabira mabasa pane mutemo here musouth africa urimo wekuti kambani inobvumidzwa kupinza basa vanhu vakawanda zvakati vekune imwe nyika
dambudziko rekuita vanje mukomadhimaarekuti munoona kuno south africa mota dzakawandi but mota zhinji nei yakuti mari yakuwanika kudrc matrak mazhinji anoenda kudrc kukongo saka zvinoita kuti makambani zvaazotora maforeinas inhau yekuti
Thank you so much mukoma maita basa tinongonamata kuti mufambe zvakanaka usiku iwo aiwa tinoimba kuti sarudzo dzikapera dzimwe nguva zvichanaka thank you so much
okay.
Yes gives that Admire Huni mukoma Admire Huni calling from Durban. Actually he's on his way from Durban to Johannesburg. He's driving and he says he chose to drive at night because it's one way of trying to avoid these people. Yeah, he says there are some dangerous spots where they wait for trucks, especially when you are going uphill. They wait for you because they know you lose speed.
Then they block you there.
And also he mentioned M7. I think that's a highway M7.
That's exactly where Solomon was.
Yes.
Yeah.
So he mentioned
it
that.
Used that yeah.
And now he says the problem is the truck owners, they prefer Zimbabweans because Zimbabweans, they work. Even if the money is little.
They work.
Yeah, they dedicate themselves to whatever they are doing. And they can work long hours.
Yeah.
Yes. So that's
and
what
And that's one of the callers who actually told me this morning that, you know, what happens is that whenever some South Africans get paid, they go away for three, four days. And then, you know, now these guys will look for
foreigners. For Zimbabwe, when he gets paid, instead of him going, he sends the money home.
That's right.
And he stays at the
work.
Okay, tinengwa mtereri, ndiana riparu nare mkoma, ndiani, ndimkoma, nditete, ndiana. Hello?
Hello, Juma.
Yeah, makadi iko.
Tamoto na pese mwa emanja.
Ndiya nao?
Ndiya, mkoma
Admire huni, Saka maapapi manji?
Ya, ndi. Ndatoa mjobeg, nda autosika mjobeg, nda autosika mjobeg.
Okay, mautopina mjohansbeg.
Nda autopina mjohansbeg, iso, nda autoprema kuta mna entry.
Yes. Aiba, no, kala mashika, makushika kwa murgo nda, tunofara, nukuti, tine, tishika uti, zimengua, tishango, tishipeza, uta uranemi, mwa, masanga, anetsaona. Problem. Aiwa, thank you so much, Mkoma Adma.
Okay, Parana.
Thank you, good night. Yes,
yeah, we thank Mr. Admire for giving us that information. And on Facebook, remember that we are on VOA Ndebele, VOA Studio 7, and VOA Shona. So if you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. Yeah, abafisa ukusixhuma khona manje lisitshala ucingo phela ku 001-202-619-2077. Sike sibone ke abantu abasilandelayo lapha ke ejonga. Silomelo Digolide Chuma uthi sahlupheka thina amaZimbabweans. Kuzobuya ke Edwin Bebe uthi kunzima ukuhlala ukuphila kwemakhelwane. uzobuya ke uPamela Khumalo uyabhala laye uthi eZimbabwe siyahlupheka le goli futhi kuzima madoda silobani khona boke mfowethu
eh panapa gives ndofunga mshini wangu amboti nzwengei saka urumashure asi tina mkoma Nicodemus Matariro anzimani rakanaka watching from DRC Kolwezi then Leopold Makaka what a shame memory Ruimbo Mukungwa anzi inga zvakaoma kushikira rini nhai tenzi tichirarama upenyu hwekungotiza it's either tiri kutiza kurohwa oro tiri kutiza nhamo then Ishmael Ndebele ndingasitadza kuverenga zvavanyora deep Ndebele
aha
adairi Ndebele light
ndaitamba
nayo ya ndichakupa uzoiverenga then pana Oliver G Nyandoro Mazimbabweans we are in deep problems matambudziko ataka kusangana nawo awandisa kudarika numbers yedu zvazvekungoda anzi zvazvakungoda ndezvekuti tinamate Oliver Nyandoro anzi zvangoda munamata ndofunga vari kutarisa matambudziko arosangana nevana veZimbabwe vari kumusha vari kusangana nematambudziko emadutu mpengo cyclone idai vari kunze vari kusangana netsaona dzakafanana idzodzi gibs
iye kuziva kakhulu ke siboneke ku VOA Studio 7 SQN lapho tisilani kwenyangazana magagasi tuli namhlanje singathi kumbe ubulembu bethu abubambi kuhle
angikwazi
uhamba njani
network yacho
inetwork yakho ngani yahlupha so ngothi nizame futhi jonga makuvula kudla nto bona
muthi
sengikhona uSteven Munonzi says can you call me guys I want to say something today then Guda says I don't think it's about elections remember the Moi River incident where more than 34 trucks were burnt last year then Alec Marufu says I'm watching you from Zambia Justin Denga says, this xenophobia thing is very nonsensical. And then Noel Maposa says, I'm with you guys. The same with Masawi Kumirai. I guess we've got a call.
Yes, right? Name Terry Ariparunare. Hello?
Who am I speaking to?
Makadi.
Yo, Faram Koma, Makadi, from Koma Jonga.
Ndaka Simbandia now.
It's Joseph, Zere Mumarea.
Mkoma Joseph, muri kufona muri kupi.
Ndirikunoku kumakopani, makopani, next nepolokwani.
Pedyo nepolokwani ku South Africa.
Kumakopani ku South Africa mgoma.
Tiudzei kuti zvakamira sei.
Mgoma kuno kuzvina hazvirinane kuno hazva asati dzasvika. Asi tiri kungonzwa kuti zvichiri kunana Jebheni uko saka chokwadi tiri kurwadzwa nezviri kuitika izvi saka ndinoraso kuti isu tiri muna hatigoni kuzvimiririra isusi tega saka taikumbira ini pfungwa yangu ndinokumbira kuti ini nehama dzedu dziri kunze nedzimwe nzvimbo tibatsirane kuti tiinde kumaembasy tinodemonstrata ndokuti shoko redu rive nesimba ndozambotaurwa nevamwe vemahuman rights vangaita vanyaya yokuti vanhu vavanoda kuti vaungane vagogara pasi kuti shoko rive nepower saka izvozvo ndomaonero andaita izvozvo zvaidawo kuti inini ikoko ava vari ikoko kwavari vari kuzambia vademonstratewo tibatsirane kakaizvozvo ndomaonero angu
saka mukoma Joseph vanhu vanenge vachidemonstrata kumaembasy enyika dzipi apa
tikangoti vanhu venyika dzese aniti tinongova dambudziko redu tese vana vezimbabwe saka izvozvi zvine dambudziko zvokuti vanonyatoziva kuti tetitai dambudziko resycology isi kunoku kuno kumakopani tinotobva kuunganidza zvinhu tibatsire vanhu toti kusara kwomwedzi zvinhu zviende kunobatsirawo dripa problem apa topinzwa imwe problem futi saka hatobatarwadziwa tozoona kuti inini pachangu inii ndine vana 8 vari kudhebheni
zvandaa ndichikubvunzirai mukoma ndezvekuti
wadziwa totoutarika kuti dezagona kubatsirwawo nenii muri kunze
zvandiri kubvunza ndezvekuti muri kuda kuti vanhu vanodemonstrata kumaembasy esouth africa here munyika dzavari ndo zvandiri kukubvunzai
ndo zvandiri kutoreva vakafanana kuti kuzimbabwe kuembasy yokusouth africa iiniko embasy yokusouth africa vamwe vose vakuvaa kumozambique kuembasy yokusouth africa tidemonstra tiitiko inamutarisiwo here dambudziko ratinaro isu tine vanhu vari missing over 300 vakafusirwa vari muvha tiri kutamburira kuti pamarishoma yatinowana tiri kutitumidzirawo kumba kuti tibatsirikewo tipa problemu yakamere munhu wotora munhu achibaa rebanga vanhu ivavo vari pasame problem saka izvozvozvo tiri kutirwadza izvi
ko vari kuita misangano vezvematongerwo enyika vari kupomerwa mhosva dzokukurudzira mhirizhonga ava muri kumbonzwawo here mavari kuita misangano
zakaz
kuzinzwa president Ramaphosa himself akataura ari kumpumalanga zvakakorzera kuti vakomana varume somalia vadute kumpumalanga chimbi nasiti orasi bvatwani asi zvazabva mumashoko apresident chaiwo angari kumpumalanga yati orasi bvatwani ndobva vasika vanhu vaduta vapedza kuduta vakazorova kuti varume vaviri vechisomalia vanoita zvemashopa vakazorohwa ndobva vatorwa vaenda kupolisi takazongwa tozwa kuti high court yemunomo yanga yataura kuti iruda mhindurobva kunyaya iyoyoyo from mapurisa ziri agent saka semunhu wahangu ne ndiri kubata nguva dzimwe handangozva kuti yakaa sei asi ndo zvakaitika zvakakonzerengwa exactly napresident Ramaphosa ndakataura indaito zvizova was listening myself aise kudzwa.
Thank you so much, Mkoma Joseph. Thank you.
Andizini ndamborosoaaeeiowaust1 2 3
yangoti idimu because tine vateereri vakawanda nyaya tiri kutaura nhasi iri kubata upenyu hwevanhu vakawandamkoma
jonga ndinomborosawo shamwari kushomiwa vanosedzanai kuno kumaoromatika kunoku ku mokopani mwana wangu vana vangu vese vana Henry nana Maxwell Marea namadzimai vangu nemazioni ese ekukadoma kuti vakumatina matiro ekuno hatina ngomira zvakanaka nomhorosowo chine mbiri nomhorosowo vati hombe nemazioniaivakwana
vaviri vapfuura
zvinoziva kuti miri ya zvakanaka izvi.
Thank you so much, maita basa Mkoma Joseph.
Vafana apa vana silas ava.
Thank you, Gibbs. That's Mkoma Joseph calling
yes.
from Polokwane. He says they cannot defend themselves alone, the Zimbabweans in South Africa. So he's urging those Zimbabweans and other foreigners in wherever you are in the world over to go and demonstrate at South African embassies against these attacks. And Tremwe Mtereri Parunare, hello? Hello?
Hello, Mkoma Joseph.
Takasimba, ndiyane hao? Ndiyane waruta ora? Sorry?
It's for owners.
Ah, phone yenyu iri kudzima ndofunga muri kudriver makavhura window handitika?
Ndakavhara ndakutomira.
Okay, because yanga isirunzwika ndatadza kunzwa zita kuti ndimani.
Wallace.
Oh, Mkoma Wallace. Thank you so much. That's Wallace, Wallace.
That's correct.
Thank you, Mkoma. Maita basa. Tipeo pfungwa dzenyu. Kana makatorwa nendimi dzese dziri nhatu English, Ndebele neShona.
Ndinogona kunyanya neShona.
You're right, inzwe.
Ndinoda kuti nyaya iripo Mkoma Jonga iri kunesa in both ways. Iri kunetsera kuti varume ava vakurwisa nenyaya yekuti vanotorwa mabasa. Varume vaisarudza motikari patakatanga kushanda isusu tikanga kushanda taidriver mota dzakatisinga drive dzavakanga vasingadi saka chaizvoitika ndechekuti varungu vaizotenga mota iyi savobva vatiritsvagirewo munhu anosara nemota yauyi nayo iwewe utore yandatenga itsva saka chaiitika ndechekuti ionekusada motikari dzakashata waipesera watoro hama yako matambudziko raakuitika nderekuti vaane mota nyowani saka vaakuona kuti makwerekwera haafaniri kudraivha mota nyowani vanofanira kugara vachidraivha mota dzakashata saka ndo dambudziko raakunyanya kutitambudza iroro saka tapera Mkoma Jonga vana vevanhu vari kuvarwa.
Aiwa tinozvinzwa Mkoma Wallace. Zita renyu, your name Wallace is Wallace.
Wallace.
Not Wallace. No. Wallace.
That's correct.
Thank you, Mkoma Wallace. Mati muri muguta ripi?
Ndinogara kuDurban Mkoma, but currently ndiri kuno kuzvira.
Okay.
Kuenda kuna Namibia.
Okay.
Hondo yese yakaitika tiri muDurban.
Aiwa tinozvishuvira kuti zvipere nekukasika. Tinotarisira kuti kana sarudzo dzakava dzapera zvinhu zvichagadzirisika muSouth Africa.
Tinenge tapera Mkoma because takuitika ndechekuti vanhu vacho havachisina nzvimbo yavanomira, havachina nguva yavari kuataka.
Thank you so much, Mkoma.
Saka mukada kuti
Regaitore Mwemtereri, that's Mkoma Wallace. He says the problem is that these South African men now attacking Zimbabweans and other foreigners. They used to shun the trucks that these foreigners are driving.
Yeah.
Now that the foreigners are driving new trucks, and these guys, they want to take over. Yes.
Sikasizwe lapha ke
izwi. Yeah, Pane Mwemtereri. Yeah,
kulo munye osecingweni lapha ubaba. Silobani. Eh, kunjani mfowethu kulapha?
Hello, kunjani mfowethu?
Ngiyaphila, ngilobani ecingweni.
Tami,
akusho ukuthi ubona njani okwenzakalayo khona kumfowethu?
Ya, hey, yes, imalesi, hey, sibuhlungu kakhulu, mfowethu. Ngoba manje abona ukuthi le nto mawuthi ayibhekisisa kahle, manje ama-politicians bayakhankasa for ama-elections, yabona. So ngemva kwenkulumo ka-president lapho Cyril Ramaphosa about ama-foreigners, of course, they know ukuthi labantu vele, they are always targeting, like, abantu bokufika because of imisebenzi and other stuff, especially with transport industry. Kanje. Ngathi most ama-trucking, khona abantu basekhaya lapho kakhulu abasemashonaland abadrive ama-truck lapho. So, ngama-easy targets lawo kakhulu eZimbabwe, you know, izwe lethu vele kahle kahle yile lihamba phambili ngama-foreigners kakhulu kule ndawo ngase-South Africa. So, hey, isimo esinzima kakhulu lesi. So, mabakhankasa, of course, bethi ama-foreigners ahambe then abantu. They are pretty special ngapha ngase-Natal. Abantu bakhona vele baphakama ngamandla, hey, esikubona lapha kunzima kakhulu futhi.
So, wena ngathi singaphi use-Natal khona ngapha?
Hayi, mina ngibest lapha e-Johannesburg, e-Bedfordview. Okwamanje ngapha hayi isimo sethule khona le ngase-Natal, yikho lapho kuhlaselwa khona abantu abulawa kabuhlungu man.
Hayi, kuyazwakala kakhulu ke Zulu. Sibonge kakhulu ungathengela kusasa baba.
Yebo, hayi, ngiyabonga nami. Kanti kanti mina ngikhala nami ngawo uhulumeni mani uyakhulu wakithi. Angithi abona ukuthi most nakalekho imisebenzi then abantu bazama ukuthi ngaphandle kwamanye amazwe basake kubona izinto emazweni afana nawo Botswana. Eyi, abantu baphatheka kabuhlungu kakhulu uma kubuya ngapha asezweni lethu, kuba nzima kakhulu. And ugovernment wakithi yena ayikho nje into asisizwa ngayo, yabona. So uma sesifika ngapha, angithi yabona uyathola ukuthi emakhampanini ngapha uthola ukuthi sisebenza singabantu basekhaya sodwa kufika 20, then yikho kugcina kukhoza manje kube nengxabano phakathi nabantu.
Ye, hayi, siyakuzwa kakhulu baba, ungadingela kusasa. Hayi, lathi siyalithanda kakhulu ukuthi lihlala libuya ke kuhlelo lolu. Bye-bye, baba. Yeah, so according to Tami Zulu, all this is electioneering. It's caused by South African authorities. So he's not happy at all. He says targeting truckers or any foreigner is very unfair, you know, because people go there to work and at the same time they generate a lot of money for South Africa. And so he says, no, it's not good. And he says, what's normally happening in KwaZulu-Natal is always bad because people are killed in most cases. So he's a very unhappy
person. And the bad thing, Gibbs, is that these people, they have permits to work in South Africa.
Yes.
They're in South Africa legally.
Like what Solomon was saying.
And they're still being attacked.
Yes, Solomon and Mdlongwa, they have permits. And they're allowed to work there. But he says, you know, everybody is called Mshangani or Makwerekwe. So which is you know, something that is sort of like very fouling in other people's kind of, you know, scheme of things.
And what about Mkoma Joseph's idea of people going to demonstrate at embassies across the world, South African embassies? Do you think it's something that can be...
Maybe it may work and maybe it won't work during the election time. So which means at the end of the day, it depends on how the South African government is going to react to that. But in most cases, they can always ignore. If, let's say, the top authorities that are coming for elections, they will just ignore it.
Oh, yeah.
Yeah, so that's another thing, yeah. So let's just wrap it up, Mr. Chonga. Yes, bona ukuthi silabobani and lapha abakhona. Kulo baba ke uprogress Dalothando Mpofu, uthi njani basakaza abahle. Into eyenzakalayo ebantwini bakithi ibuhlungu kakhulu. Asazi ukuthi senzani emhlabeni. Uzobuke uMthandeni Mqondisi Jibale uthi laba bantu abala nkulunkulu enhliziyweni zabo. So ke ulobani khona pho kugcina nje
nguva dzinenge dzaenda
isikati zvasambi
vanangodimurirwa
pamuromo. Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank all our listeners who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. Join us tomorrow. This is Kip Stube in Washington, D.C. Bye-bye, Zimbabwe.
Neni jonga kandemiri nisinga kangani watereri wakwanisa kupinda mchirongwa. Nemi mose makundi kana kupinda mchirongwa. Tinoti zvirongwa ndezvenyu. Mangwana ndimiwo. Mara zvakanaka.